Ndinoona kuti kana uri mutungamiri wenyika anywhere in the world zviri very important, nokuti tinoziva kuti it's very hard kuti utungamire nyika, but ivo vakatungamira nyika yeAmerica panguva yezvinhu zvava zvakaoma pane Cold War, saka vanga vari gamba rinofanira kurangarirwa.
Urongwa hwanhasi hwakamira sei?
Hatikuona vaJimmy Carter vanenge vakaradzikwa murotanda yeCongress kuti makurukota ese akwanise kubata maoko nevese vanenge vachida kuti vauye kuzoona vakata kwekupedzisera vachikwanisawo kuuya vachibata maoko imo murotanda imomo.
Zvichizopera izvi zvinozofamba sei?
Pazvinenge zvapera vachazodzoserwa kumusha kwavo kuGeorgia, uko kwavachazonovigirwa kana kuchengetwa.
Chii chingadzidzwe nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pane zvatiri kuona mabatirwo ari kuitwa rufu rwavakata?
Kazhinji kazhinji kana wakatungamira nyika yako sekwedu kuZimbabwe uko, tinoziva kuti kazhinji vanoenda kuHeroes Acre. Saka apa tiri kuona kuti makorokota ese, mapato ese enyika kubvira kumaRepublican nemaDemocrats nevasinei nezveutongero hwenyika vari kuya kuzobata maoko uye vachionekedza mutungamiri angari wenyika ino yeAmerica. Kunoratidza kubatana kwevanhu kana hunhu kana ubuntu.
Tinoona zvakare kuti pane chiziviso chekuti vachange vachiradzikwa pamwe chete nemudzimai wavo vakawanikwawo vachishaya munguva yapfuura. Zvakakosha sei izvi?
Ndinoona kuti mufi anenge atara asati afa kuti anoda kuvigwa kupi, saka ndinoona kunge zvido zvavo zviri kuzadzikiswa kuti vachengetedzwe pedyo nemudzimai wavo akashaya gore rapera.